Vachitaura nhasi pamuzinda weState House vachirangarira zuva remauto vamunangagwa vati mauto achicherechedza donzo ravo mubumbiro remutemo pasi pehurumende yavo ari kuita chikamu chavo mukuzadzisa zvinodiwa mukuvandudza maindastry nebudiriro yakaenzana munyika.
The Zimbabwe Defense Forces is playing smart in the implementation of multi-dimensional policies with regard to speedy recovery, modernization, industrialization, equitable and sustainable development of our great country.
Zimbabwe Defense Force iri kutora chikamu chayo kuzadzisa zviga zvehurumende zvinosanganisa kuvandudzwa kwemakambani nebudiriro inoenderera yakaenzerana nyika yose.
Vamunangagwa vati izvi zviri kuitika nekuda kwerunyararo, kudhonza pamwe chete, pamwe nekuwirirana kuri munyika. Izvo zvichaita kuti vanhu vemunyika vaumbe Zimbabwe yavanoda.
Going forward, we must therefore consolidate the prevailing harmony and liberate on the peace dividend and therefore together in one direction as principled compatriots in building the Zimbabwe we all want.
Tichienda mberi, unofanirwa kuchengetedza runyararo neumwe zvatinazvo nekudhonza pamwe chete kuti tiumbe Zimbabwe yatinoda.
Vamunangagwa vati nyika iri kurangarira zuva remauto paine mamwe mauto ane chitsama akafa nekuda kwechirwere checovid-19. Nokudaro vamunangagwa vati mauto akazvipira kupinda muhondo yekurwisa chirwere checovid-19 nekuona kuti vanhu vatevedzera mitemo yekudzikisa kupararira kwechirwere checovid-19. Vamunangagwa vati mauto ari kuita tsvakurudzo yechirwere checovid-19 nezvikoro zvepamusoro pamwe nemamwe masangano anoita zvetsvakurudzo munyika.
The Zimbabwe Defense Force has taken the opportunity to accelerate its research and development endeavors. The collaboration with various research and research institutions in this regard is applauded.
Zimbabwe Defense Force is kutora mukana wekuita ongororo yakabatana nezvikoro zvepamusoro nemapoka anoita tsvadzo izvo zvinorumbidzwa.
Panye kuendesa mauto kuMozambique iyo iri kurwiswa nevanopurikidza mwero, vamunangagwa vati nyika iri kuendesa mauto anosvika mazana matatu nemumwe chete.
But government is making due consideration for the deployment of 304 defense instructors. This is in sync with the regional defense pact charged protecting the territorial integrity and sovereignty of our sister republic of Mozambique.
Uri kufungisisa kuti itumire masoja anosvika 304 zvichienderana nechibvumirano chakaitwa nebazi rekudzivirirwa kwenyika dzekuchamhembe kuAfrica.
Vamunangagwa vati mauto ari kuyamurawo mukuvaka mabhiriji, zvikoro pamwe nemakiriniki munzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Mberengwa, Chiredzi nechimanimani. Mutauriri weMVCT vaWitness Dube varumbidza danho rehurumende rekutumira mauto kunoyamura Mozambique vachiti dambudziko renyika iyi idambudziko reZimbabwe.
Chinhu chakanaka chose nekuti ihwo urongwa hwekuti tigare takachengetedzeka nevana veZimbabwe. Tinoziva kuti Mozambique haisi nyika iri kure kutereki kubva kwatiri panapa. Saka any problem inoitika kuMozambique sadaki ikasabatisana kuti problem iyoyo ipere, tichaona kuti tiri kufungira kuti iproblemu yeMozambique inogona kuzochinja yopedzera ya problem yeduwo sevana veZimbabwe.
Panye kuti mauto ayamure mukubayiwa kwenhomba yeCovid-19 vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMVC Alliance Dr. Henry Madzorera vati chinhu chakanaka, asi mauto anofanirwa kugadzirisa hunhu hwavo kuti asashandiswe mukushungurudza vanhu zvikuru vanopikisa.
ndione pana chakaipa hapo kuti masoja abetsere pa program yedu kubaya nomba ngatirangarewe isusi Zimbabwe kuti masoja edu anopinda mubasa iri asina kuchena maoko pane zvakawanda zvakaitika makore apfuura zvinoita kuti izvo vanhu vatye masoja vasade kushanda nemasoja nemhaka yenhoroondo yedu yekukura hondi nhoroondo yedu yemuna 2008 pamaelections aya muna June pakafa vanhu vakawanda vachipondwa nevasori nevasoja
vamunangagwa vatora mukana wanhasi kuyambira mamwe masoja kuti asaite zveunhubu zvekuwanikwa achiita zveugororo izvo vati zviri kusvibisa zita remauto ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.